Very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Tuesday, June the 27th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanganyahuye. Tonight, we are talking about the use of illicit drugs in the country and their effect on the youth. This comes at a time when the world, including Zimbabwe, commemorated yesterday the United Nations International Day Against Drug Abuse and Trafficking. But before we get into our main topic of the day, let's take a look at the prevailing political situation in the country. Today, the Electoral Court struck off the roll and urgent chamber application by one of the country's opposition parties, the MDC, to have the Zimbabwe Electoral Commission accept nomination papers for its 87 members. The members had their parliamentary nomination papers rejected after they failed to pay nomination fees by nomination day, which was June the 21st. The court agreed with ZEC lawyers that it had no jurisdiction to hear the case for the party unless the members approached the court themselves. The lawyer representing MDC, Professor Lamu Maduku, had this to say.
Tanga tiri mdare nasi tisinga wala nyaya yekuti MDC netunga mirugano wa mwanzura yanga ya kaenda kukoti ikiti makande zao awana kupuwa mkano kupada la mari mari ya ipada wane pati saka pati ndo yanga yaka waya kukoti saka weze kwa ata wala nyaya yekuti watari sawa pamtemu pani mangu masakia ni mtemu aitari kwa kuja hapa mwepati iyo aisiwe nifana kuhu ya kudare chinyinyi cha angari kande ndia nifana kuhu ya kudare ndo nyaya yata angari chinyinyi sana nasi weze saka dari raso wile na nile zeki kuti kwa mtemo haifana unga haka wea kwa high court anifana unga ari makandis kwete kari saka ndoso wa wile na nazo asi makandis hawa anga wakato uwea kutare one zero wa shita kuona unge sungangu itika na kwete anga haka wa atreza ndo basa rendi kuta cha patru kwenda sunu kwa nisawa kutai saka ndaji pano tabi kutai saka ninyo yoyo ma judge basi yanyaya kuti auti mira nyaya ye ma candidates ndo yata kumira kuti izosika saka hapana chati cha chinja izvozvo tikumira ma candidates anzvike kana ma candidates nyaya yavo ichinzvika zvimwe zvese zvinombomira ndo mutemo uripo kutaura kuti zvekugazetwa kwemazita evamwe vakabudirira anombomira kusvika nyaya yema candidates MDC yapera.
That there was the lawyer representing the MDCT, Professor Lamu Maduku, speaking in Harare. And in New York City's Chinatown, creeping gentrification means some small businesses are thriving while others are struggling to regain their pre-pandemic footing. VOA's Tina Trin has our story.
Business is good at Mabu Cafe. The newly opened eatery in Manhattan's Chinatown had customers lining up on this Friday afternoon, eager to try its Hong Kong-style street and comfort food. It's a far cry from what local business owners experienced only a few years ago, when New York City was the American epicenter of the COVID-19 pandemic. And Chinatown could more aptly be called a ghost town. Manager Cecilia Huang says it was a shock.
The impact of the pandemic to us was very severe. All of a sudden, there were no tourists anymore, and no diners were coming.
Storefront vacancies swelled during the pandemic. A city survey of major retail corridors found that Chinatown's Canal Street experienced a 26% increase in retail vacancies from 2018 to 2020, making it the third most affected area in New York City. That was compounded by anti-Asian bias and by a lack of access to federal funding, says Jacqueline Wang of Welcome to Chinatown, an advocacy group for local businesses.
They weren't getting access to funding coming from the city, from the state, for many reasons, the two main reasons being language barriers and technology barriers.
Huang says she used the time during the pandemic to renovate and was ready to go when other businesses were shutting down. This is still a neighborhood in flux, balancing longtime residents and legacy businesses against the creeping gentrification of newer, trendier enterprises.
We cannot lose the legacy of this neighborhood. I think that's why people gravitate towards Manhattan, Chinatown specifically, because it has stayed, you know, so true to itself. And on the opposite end, you don't want it to be a neighborhood that is paused in time and kind of becomes a museum.
Here on Doyer Street, one of Chinatown's oldest blocks, the juxtaposition of old and new draws a steady stream of visitors.
We chose to open in Chinatown because it really has a diverse range of customers. It has tourists from overseas and also locals. And why did we choose Doyer Street? Because the street has a very, very long history that we like very much.
With a nod to the past, a new generation of community members are shaping Chinatown's future. Tina Trin, VOA News, New York.
And on that note, let's take a quick break and we'll be right back.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidzi chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochipinda munyaya yedu yanhasi, kushandisa kwezvinodhaka kuri kuparadza misha pamwe nekuunza matambudziko akasiyana-siyana muZimbabwe. Pamwe nenyika dzepasi rose, mumwe mudzimai ari kubatsira nepekugara vanhu vanoshandisa zvinodhaka. Regai tinzwe kubva kuna Tobaka Nxomo anotipa Ncube anotipa nyaya inotevera.
Mushure mekurasikirwa nemurume nechirwere chakakonzera nekunwa doro zvakanyanyisa, Dr. Abigail Makwenzi vakarasikirwa zvakare nemwanakomana wavo nekuda kwezvinodhaka. Misodzi ichiri pamatama, Dr. Makwenzi vakarasikirazve nemumwe mwanakomana wavo nekuda kwechirwere cheCovid-19. Vasati vanyaradzika mushure mekurasikirwa uku, mumwe mwanakomana wavo akabva atangawo kutora zvinodhaka. Nekurwadziwa, Dr. Makwenzi vakabva vaenda kuDubai kuitira kuti mwana wavo abatsirwe ikoko.
Wangu mwana ndakaita zvekutohaya mamonya mairi kusunga mbira dzakona, because kana vatora zvemutoriro vanojambaka durawo inongo iyo fenzi iyo anotanga ari bionic man.
Dr. Makwenzi vanoti vakatanga musha wekubatsira vanotonga nezvinodhaka weFight Against Substance Abuse and Addictions, kana kuti FASA.
Ini nekurasikirwa kwandakaita nemurume wangu murume aimwa doro sedoro, nekurasikirwa kwakadaro kwakushozoona futi kuti mumwe wangu mwana akatomboita zvemutoriro. Ichocho manje ndochakandisumudza ndikati ndichangoviga mwana mumwe. Pakatanga COVID ndikaviga mumwe muna 2021, ndoviga futi mumwe here muna 2022, ndikati ari kunyepa. Hondombva yatanga. I declared war against this thing chinonzi substances nema drugs abuse.
FASA yakavhura misuva yayo musi wa16 ndira2023. Musha uyu wakwanisa kubatsira vanhu vanopfuura makumi matatu. Vanhu ava vachiri kubatsirwa vane nhoroondo dzakasiyana-siyana, asi vari kutarisira kuti vachakunda hondo yavari kurwa. Mumwe wevakomana vari kubatsirikana anotsanangura zvaasangana nazvo muupenyu hwake.
Ndakakurira kuAmerica, ndobva ndadhipotwa ndaa21 ndaitengesa madrugs, zvimhanya neputi, zvichirobha vanhu. KuAmerica ndaisanyanyorova madrugs zvangu, ndaingorova coding. But ndakauya kuZimbabwe, ndobva ndazoenda kuSouth Africa, ndakaona basa, ndobva ndatanga kushanda. But ifamily yangu ibva yatanga kundikira panze vachirama kundivhurira ndabva kubasa. Ndobva ndakatanga kurova madrugs kuti ndisarare, because vanhu venyaupe vakaona vakarara vanokwanisa kungokurova musoro nechidhina wokutorera zvinhu zvaunazvo. So I started nichirova inonzi Kate. Then gradually it increased through a bad breakup. Ndaida kuita over that breakup, saka ndanatanga kurova crystal meth. And that's how I started my real addiction.
Dr. Makwenzi vanoti kuitira kubatsira vangasangana nedambudziko iri vakavhura mumwe musha unogara vanhu vachiri kuda kukurudzirwa kuti vasadzokera kunotora zvinodhaka sober living home. Asi nzvimbo dzekuchengeta vanoda kubatsirwa kuti vasiyane nezvinodhaka ishoma muZimbabwe uye dziri kuwandirwa nevanhu vanoda rubatsiro. Imwe nengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano nekuchengetedzwa kwevana vaDaniel Monokele vanotsanangura mamiriro akaita zvino muZimbabwe pamwe nezviri kuitwa nehurumende mukurwisa dambudziko iri.
Isusu senyika yeZimbabwe tichiri kumashure panyaya yemarehabilitation centers emadrug addicts. Vakawanda vari kuenda kumacenters acho anenge ari maprivate ones or emaNGO. Saka hurumende yakutopusha kuti tiite marehabilitation centers kuti avakwe. Saka tirikufungidzira tinofamba kwenguva mari ichiwanika tichagona kuita marehabilitation centers. Hatiti kuti tirambe tichisunga vanhu vese vanoshandisa madrugs. Toda kuti vanhu vacho vabatsirwe kuti vasaendeswe kujere, vaendeswe kuspatara, vaendeswe kumarehabilitation center so that vakwanise kuti vakunde addiction yavanenge vanayo.
Mumwe mukuru wesondo yeSeventh Day Adventist anobatsira vanoshandisa zvakanyanya zvinodhaka vatapiwa Lafson Gopo vanoti kakawanda mhuri dzevari kubatsirwa kuti vasiye zvinodhaka hadzizvisise dambudziko iri.
Vange vachitaridza maitiro asina kujairika vachitoita unhu hunotyisa kunyange kuvarairidzi kunyange kumba kuvabereki vanochitadza kunzwisa kuti chii chiri kumboitika nemwana.
Sangano reWorld Health Organization rinoti mukore ra2019 Zimbabwe ndiyo yaiva nevechidiki vane makore ari pakati pegumi nemashanu negumi nepfumbamwe vanotora zvinodhaka vakawanda kupfuura venyika dzese dzemuAfrica. Pasi rose rakacherechedza zuva reInternational Day Against Drug Abuse and Trafficking paine kurudziro yekurwisa rusarura pamwe nekusimbisa zvirongwa zvekudzivirira veruzhinji kuti vasashandise zvinodhaka.
Zvinodhaka zvinoshandiswa zvakanyanya muZimbabwe zvinosanganisira codeine, meth, mutoriro, chalk, ice, bronco, mbanje, musombodhia nezvimwe. Zvinodhaka zvakawanda izvi zvinopinda zvisiri pamutemo munyika zvichishandisa migani yeSouth Africa, Mozambique neZambia. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Thabo Kancube.
Thank you there, Tabuka Ngube. In an address to students at an event to commemorate International Drug Day, a teacher in Victoria Falls, Naledi Sishwala, urged students and youth not to be responsible and shun peer pressure, which often leads to drug addiction. Let's hear what she had to say.
Your family is also affected, huh? Mm-hmm. And now even the community where you stay is also affected. Vandaki, that's you. Avantara Serejwenjera Lapa. And Vandaki, Avantara Serejwenjera Lapa. And Vandaki, Avantara Serejwenjera Lapa. But then, huh? That is one person that started. And then, that is who he had before, huh? From before. Sensiawa, right? You can't get your movie and the other. From the other district within the province. And then now, that's the province, Lama. Now, Valen, you say, right? Now, the other province, we are in Zimbabwe as a nation. Now, we are not talking about the special effect only. We are not talking about the economic effect. Because now, the fact that you are to take, one, you cannot keep work. Two, even if we are to look for a scholarship, that will be buying everything for you. And what will be left is for you to walk into the lecture room, you sit down and you do assignment. You are no HPP. So that means that the donor, the pumping is just going down the drain. And then after that, we have to look for resources and the rehabilitation center. Which is Ufa Yekon. And who's going to do the funding? Your mother is dead, crying. And your father is also crying. Together, the relatives won't get it. You're not even afford. How money that is supposed to sponsor your education? Even the donors that are supposed to sponsor the education of other learners, they pull resources and support those that need to be rehabilitated. So you're thinking that now you're also
That day was Nale Disichwala, a teacher in Victoria Falls. Meanwhile, at another event held to commemorate International Drug Day, a former drug user, Brighton Musherwa, says he is now gainfully employed after becoming clean and is now helping other drug abusers. Let's hear what he had to say. That day was a former drug user, Brighton Musherwa, speaking to Studio 7's Rutendo Mawere. Let us now take another brief break. Please stay tuned. Don't go away. We'll be right back.
Ngesikhathi senguquko, kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
For those that are just joining us, this is Live Talk, The Connection, the youth show, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. And tonight we're talking about the use of illicit drugs amongst the youth. To help us unpack this issue, our guests tonight are Dr. Simbiso Ranga, a Zimbabwean physician based in the United States, and Nonhlahla Mlotshwa, a rights activist, and also Kelvin Moyo in Victoria Falls. Welcome to our program, Doctor. I know you're very busy, but we're going to come straight to you and ask you that, you know, you've been listening to, you know, what people have been saying about drug use. What's your take comparing to what you see happening here in the United States?
Hello, Marvelous, and hello, everybody on the program. Thank you for having me. This drug abuse problem is an international issue. It's not just in Zimbabwe or America. It's across the world. What we see now, which is very worrisome, is the fact that illicit drugs or recreational drugs have been in use in America for quite a while now. When I was going to medical school quite a while back, at least 20 years ago, we didn't have a lot of this problem in Zimbabwe. We didn't have a lot of people coming in with crystal meth, addiction, and complications related to other drugs. There were a few drugs like alcohol, marijuana, which were then problems. But now we see that the list is growing, and that is what is very worrisome. The difference also is that here in America, there are a lot of support programs because this is a problem that the country has been dealing with for a number of years. In Zimbabwe, we are still learning what's going on. And then we haven't gotten to the stage where we can effectively take care of these children who are addicted. So that's what I would say in a nutshell. And I hope that we find solutions that are lasting so that it doesn't become an endemic problem.
Thank you. Please stay on the line. I understand that we also have with us our other guest who has is on the phone all the way from Zimbabwe, Nonhlahla Mlotshwa. Welcome to the program.
Thank you. My connection is not so good, though.
Sorry?
Thank you. My connection is not so good.
Okay, but we can hear you. Thank you so much. Maybe before we lose you, tell us what is the situation like when it comes to drug abuse amongst the youth where you are?
The situation has been sick now from where I come from in rural areas. Mm-hmm. It's not mostly drugs, but it's this new drink that the youth are drinking that is called Imisindelelo Injengo. I don't know what it is called in other places. So the youth are really abusing that. I don't know whether it has been tested anyway for the quantity of alcohol that it has in. We are seeing a lot of changed behavior within our young ones because this alcohol that they're drinking, to me, it's a drug because it's very cheap. They are buying it for 3 rand in Mapisa, and we are worried that a lot of them, they have access to it, and it's killing them, really. Some die vomiting blood, so we really need to cap this use of anything. The youth find it fascinating that they must be high in something. Of course, sometimes we should take into consideration that recreational centers are things that we don't have or things that we need to have in the past. We need to sponsor youth who play soccer and stuff like that, especially in the rural areas. There is no movie house except for going to drink that particular substance called Injengo.
Mm-hmm. Thank you so much there, Ms. Mlotshwa. I'll come back to you, Doctor. Muri kunzwa zviri kutaurwa na Ms. Mlotshwa vari kumaruwa vari kutaura ivo kuti kwavari pane kamwe kangopisa kari kunwiwa nevechidiki kavari kuti iko kakachipa uyezve kari kukuvadza vechidiki. Imi sachiremba, kangopisa kanokuvadza sei munhu muviri make?
Zvandingataura ndezvekuti zvina kangopisa zvino affecta kana kukanganisa zvinhu zvakaita sechiropa, sometimes my kidneys. Ndinoziva kuti kuZimbabwe vanhu vari kusanganisa zvakati wandei, saka machemicals anenge arimo ese handingazoaziva, but zvinoaffecta zvinhu zvakaita semakidneys, zvinhu zvakaita seliver kana kuti chiropa neitsvo, zvichizoendawo kumapapu nokuti zvirwere zvinoparadzirwa nemainstruments anenge achishandiswa ayaya kuti vawane madrugs iwaye chikangopisa.
Thank you there. Let's go back to Ms. Nonhlahla Mlotshwa, if you're still with us. I'm not sure if you're still on the phone. I know our line was a bit, having problems. Ms. Mlotshwa, are you still with us? If not, I'll come back to you, Dr. Ranga. Dr. Ranga, I'll come back to you and I just say to you, so how does one see that my family now has a drug problem? What should be the presentation be like? What do you see?
What you see, Marvelous, is that someone who has been doing their business normally, whether it's going to school, college or work, or at home, you see that they are no longer quite themselves. They change their behavior. They change who they interact with sometimes. They stay away from the family. And sometimes you just don't understand why one day they are sick, the next day they are hyper-excitable. There are signs and symptoms. Sometimes you see that they are spending a lot of money, which they may be borrowing. They go into a lot of debt. Sometimes if they are working or going to school, they miss school. There will be telltale signs, and sometimes you also see, in terms of, they change the times they come home. There are a lot of warning signs. Unfortunately, if you're not paying attention, this may not seem like there's something going on. So it's really, and sometimes they tell you, but you have to listen. Uh-huh. And I think spending more time with the kids to understand what's going on in their lives is very
Saka uchinge waona kuti pane zviratidzo zvamataura izvi zviripo pamunhu nyanya vechidiki vava woita sei semubereki kana sehanzvadzi yako kana sesista yako nokuti zviri kuwanikwa mune vanhu vakasiyana siyana woita sei?
Marvelously, I think an immediate reaction yatinowanza kuita sema relatives nenyaya yekuti ndamunzwa vamwe ari kutsanangura kuti my families are asking us on this is how chii chiri kuitika. Saka sometimes the knee-jerk reaction ndeyekuti ha mwana ngaadzingwe pamba kana kuti you know taakumunyima chikafu taakuita sei, but drug addiction chirwere pachacho. Saka zvatinoda kugara pasi nevana tonzwisisa kuti chinyi chiri kuitika, vokurumidza kunoonekwa nevanokwanisa kuvabatsira kana ari machiremba here kana ari vaya madrug rehab services ari available kuti vakurumidze kuwana rubatsiro, zvinotoda mwoyo murefu.
Just going back, maybe you said this is a pandemic throughout the whole world. So in Zimbabwe, how can government help bring this problem, to a halt, especially among the youth? We see that they make a big part of the country's population, but they are also the most afflicted. How can the government?
Marvelous, that's a million-dollar question. Obviously, for the youth in Zimbabwe, a lot of them are unemployed. So making sure that they are gainfully employed, creating employment opportunities will be helpful. For those who are affected, the government could help by making sure that rehabilitation centers are created across the country, and also to make sure that we don't perpetuate this problem by arresting, by making sure that those who are distributing these drugs are held to account.
Tomboti zvedu mazwenye kupedzisira sachiremba kune vamwe vamane shamwari dzakatarisa nyanya vane vana vechidiki vari kuwanikwa vachitora zvinodhaka.
Chandingataura Marvelous ndechekuti kuvana vese vechidiki, look, upenyu hwenyu huri mumaoko enyu. I know zvinhu zvakatiomei muZimbabwe, mabasa hakuna. Ukaitanga kupinda mumadrugs, it's something chekuti chinonetsa kubuda. Zvasiyana nokungoti wamwa doro nhasi mangwana hauchada kumwa. It's like mukaona vanoputa fodya vaya, kana vava addicted, zvinonetsa kubuda. Zvaakafanana ndozvakafanana nemadrugs iwaya vakaita vana heroin, vana cocaine. Once watanga manje unenge usisiri in control. Saka chandingakurudzira vechidiki vese ndevekuti kana vanenge vaita dambudziko iri ngavakurumidze kuwana rubatsiro, vataure nevabereki nehama neshamwari vachienda kumachiremba nekumasenda kuti vakurumidze kuwana rubatsiro.
Thank you so much, Dr. Sindiso Ranga. I know you said that you are actually at the hospital, so we'll excuse you at this time. And thank you also to our other guests that we had, but unfortunately their lines dropped off. There was Kelvin Moyo in Victoria Falls. He has just sent a WhatsApp message saying the line got cut off. And also we had Nonhlahla Mlotshwa, who also gave her perspective. Being on that, I would like to just thank you, all those that were streaming with us, as that brings our show. And the viewers and listeners at home, be sure to tune in again tomorrow. I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying a very good night, Zimbabwe. Let's meet again sometime this week.